Haiti zvichokwadi kuti kunosvikira varwere kuvarara vechito kushande kufunga shandi kutanga zuva ramangwana rinova iri 1 April. Kune dzvaro ranyorwa nemukuru anotungamirira department racho rinoita nezvekuona varwere vachisvika, vachitsanangura kuti dambudziko guru rariripo ndirekuti machiremba hakuna zvichikonzera nekunge machiremba aifanira kunge akatanga basa asati atanga vasati vapedzerana nevanovaimploya vehsd.
Izvi zvingakonzera matambudziko akaita sei kuvarwere?
Izvi zvinokonzera matambudziko akanyanya nekuti vanosvikira varwere ndiko kwavanoonekwa kuti vanonyanya kurwarisisa ndevapi, vanoda kuonekwa ipapo ndevapi, vangada kupuwa iye kana kuti vangada kupuwa vari mukati kana kupuwa mubhedha ndevapi. Saka izvi zvinenge zvichikonzeresa kuti varwere vavo vanotambudzika zvikuru, kunyanyanyanya vanenge varipo kurwara kwakanyanya, nekuti painge pasina machiremba anovaona ende hapanazve kurapwa nekuchimbidza kungaitwa kana machiremba aya asipo.
Ko, vamwe vana chiremba vakuru kana kuti vatingati maconsultants aya hakwanisi here kuita basa iri?
Vana chiremba vakuru basa iri hatingati havakwanisi kuita, asi basa iri harisiniro basa rinenge rakanyirwa muhwaro webasa ravo, nekuti basa iri pokugara nekugara ibasa rinoitwa nemachiremba anenge achangopedza chikoro, hatingati majunior resident medical officers.